Vanhu vanechitsa mavanga chitera sarudzo dzamaya nemutevheri wake vachiona paterevhizheni yanga yakaiswa muLarge City Hall vapembera nemufaro mushure mekunge vamuguni vakunda vanone muhlavano pasarudzo yameya weguta. Vati Nashe Kambarani ndivo vasarudzwa kuve mutevheri wameya nekukunda vamalandunure. Mumashoko avo ekutambira chinzvimbo cheumeya vamuguni avo vanove gweta vakurudzira vagari vemuvulawayo kuti vasapatsanura nekuchitariswa zvemarudzi vachiti zvizvarwa zvose zvemuzimbabwe zvine kodzero yekuve vagari venzvimbo ipi neipi zvayo munyika pasina kutarisirana pasi.
Ndikufara nekusarudzwa kwandaitwa kutungamira kutare yedu remulawayo. Zvakawanda zvikwanga kuitika sezvo satapinda muofisi zvokuti tichatarisa zvakaitwa nevakanga varipo tiona kuti ndipa pakasiyira totangira papo tichienda mberi. Pane zvanga zvichiitika zvakanyanya tisakapinda pasarudzo idzodzi, saka tange tichingokurudzira kuti ayo tiri vanhu mumwe chete mazimbabwens ngatishandei kukurudzira kuti kudhorobha redu kure.
Mumashoko avo ekutambira kuvhoterwa kwavo semutevedzeri wameya vakambarami avo vanove muzvinabhizimisi vatenda vamwe vavo asi vati vange vasina zvakawanda zvekutaura sezvo vange vachiri vakabatwa nemufaro wakawanda. Mudzviti wedunhu reulawayo amai Konzani Nuve vanove ivo vange vachiitisa sarudzo vati vafara nekuti zvinhu zvose zvafamba zvakanaka.
Basa rangu randa ndichiita nhasi kucheya is provided urban council state kuti kusvaridze meya na deputy meya rafamba zvakanaka. That is what I can say.
Mushure nekudomwa kwavakambarami semutevedzeri wameya vamwe vagari vange vachiteera zvange zvichiitika vari mucity hall varatidza kusafara sezvo vange vachitarisira kuti vanyuve ndivo vachakunda. Sarudzo yameya muvulawayo yange ine mutauro mukuru sezvo vamwe vagari kusanganisira dzimwe nhengo dzebato remutwakazi Republic Party vange vachiti havazi kuzotambira meya werudzi rwechishona. Vakawanda vari kuratidza kushamiswa zvikuru nedanho renhengo dzeMRP idzi sezvo dzakakundwa musarudzo yemakanzura muvulawayo asi pari zvino dzichionekwa dziri mberi mukuda kupatsanura vanhu pachishandiswa marudzi. Mumwe mugari vaKillian Dube vakurudzirawo veruzhinji kuti vatambire zvabuda musarudzo sezvo vasarudzwa ava vakavhoterwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Taura Ishava.